Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina chikumi 9/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbova gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye voendeswa kujere mushure mekuba makombiyuta. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai piti uye munyori mukuru mubato iri vaShelton Wende vanonzi vadzingwa mudare reparamende mushure mekutsika madziro kuti nyaya yekunorasirwa marara kupomona izeiwe. World Bank yopa mumwe muono pakukwira kweupfumi weZimbabwe gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye nhasi vatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mekubatwa nemhosva yekuba makombiyuta makumi maviri aifanira kupiwa kuzvikoro zvekumaruwa kuGoromonzi South. Godwin Mangundya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Bongai Muchichuti Guriro vasendeka gore pamutongo uyu nechikonzero chekuti amai Kagonye havafaniri kupara mhosva yakadai mumakore mashanu. Vatiwo mwedzi misere yemutongo uyu ichaiswa parutivi kana amai Kagonye vakabhadhara zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica kuPostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe Potras unove mutengo wemalaptop avakaba. Izvi zvinoreva kuti amai Kagonye vachagara mujeri kwemwedzi gumi nemitanhatu vachipa mutongo wavo amai Guriro. Vati amai Kagonye vakatadza kutsanangura zvinogutsa dare kuti vakashandisa sei malaptop avakapiwa nePotras. Vati tsanangura yakapiwa naamai Kagonye kuti makombiyutas akafamba sei painzi kwanyaya iyi yainge isina maturo ose. Gweta raamai Kagonye varungano mahuni vaudza Studio 7 kuti havana kufadzwa nemutongo wedare uye vari kuenda kudare repamusoro mangwana chaiwo kunopikisa.
Tato kutogadzira mapepa ekuti tinochallenja decision yomutongi wekudare rebudget court ku High Court tinodavira kuti tichange tichichallenja zvese conviction ne sentencing yacho yaitwa inova yatiri kupikisana nayo.
Vamahuni vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti nyaya yaamai Kagonye inzwikwe kudare repamusoro vachibva kumba nekudaro vachakwidzawo chikumbiro nemuvhuro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Tigoenda kudare zvakare goneta application yebail pending appeal nekuona kuti aitawo application zvakare yekuzosuspenda sentence yacho tichimirira kuti dare repamusoro rigoongororawo nyaya yacho mafambira yakaita kuti zvakabuda zvakanaka here kana zvisizvo.
Amai Kagonye vanonzi vakapiwa makombiyuta makumi maviri kuti vaape kuzvikoro kuGoromonzi South asi vanonzi havana kuita izvi. Muchuchusi panyaya iyi vazivanai Macharaga vakumbira dare kuti ripe amai Kagonye mutongo wakaoma vachiti kuba mari dzeveruzhinji imhosva hombe uye ndeimwe yenyaya dzeuori dzanetsa munyika. Muchichemo chavo kudare amai Kagonye vakati vaive mupari wemhosva yake kutanga uye ndivo muriritiri wemhuri yavo. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati zvaitwa zvinoratidza kuti hurumende yakazvipira kurwisa uori isingatarise kuti wabuda mumbamani.
Havasi vokutanga kusangana netsaona yokuiswa mutongo kana munhu achinge apara mhaka. Ndokunga munotondera kuti vakawanda chaizvo vabatwa vari mumukati kubva zvakauya hurumende yavamunangagwa yeSecond Republic. Naizvozvo tinoramba semusangano tichikurudzira uye tichitenda danho riri kutorwa nemutungamiriri wenyika vamunangagwa. Vamunangagwa vanodzidzisa nhengo dzese dzemusangano kunyangwe zvese pamwe chete nevana vemuZimbabwe kuti kana tauya kunyaya dzouori hakuna sarura wako kadeya deya aiwa bodo.
Asi munyori mukuru mubato reCitizens Coalition for Change vaCharlton Wende vati mutemo wemuZimbabwe idande mutande rinobata tupuka tudiki nzou dzichidarika.
Hazvigone kuti vamunangagwa vazvitaurireiwo kuti vakazvipira kubvisa huori because ivo vamunangagwa ndohuori vacho hukuru. Makaona vanhu vese vari kusungwa uku vari kutageta vanhu vakange vari kusaidi resandu kwamugabe ende vanhu vanenge vakaita huori hongu but tiri tunyaya tidoko doko zvakaita seito tuba.
Amai Kagonye ndemumwe wevashoma vaive nezvigaro muhurumende vakabatwa nemhosva nekutongerwa kugara mujeri. Vamwe vanosanganisira vaive gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Samuel Undenge, avo vakazonzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vaDouglas Tafuma vaive mukuru wezvedzimba dzehurumende nevaive munyori mubazi rezvemigodhi vaFrancis Kuchanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC nasira kwidza kudare redzimhosva chikumbiro chekuti chikonzi chedare kana kuti Sheriff of the High Court vaMacduff Madega vavharirwe muchitokisi kusvika nyaya yavo yaenda kudare kunotongwa. VaMadega vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuita uori pakutengeswa kweimba yanga iri pasi pechikwereti chebhanga reCBZ. Pari zvino komisheni yeZAC ichiri kuferefeta nyaya dzese dzina vaMadega maererano neuori. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvekudzivirirwa kweuori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Nintandinoona chinonyanyonetsa pahurusi kuda zvino nekukurumidza tingati mashortcut usingadi kuita zvinhu uchiteedzera muviri uripo. Tozivaise kuti muZimbabwe munotove neshortage tingati kushomeka kwemastendi kana kushomeka kwedzimba chaidzo dzekugara. Saka muchaona kuti kana makanzuro kune mawaiting list chaiyo ekubva kunana 19 chakuti munhu achinzi ari pawaiting list yekuda imba. Saka ndo zvimwe zvinozokonzera kuti munhu asunge kuti akataura naNhingi kana kuri kukanzuro akaenda kuna kansila Nhingi wepawadhi wake akati anogona kumurongera kana kuti director wekuhouse room kana kupi kupi anogona kukurongera. Ndo zvimwe zvacho zvinozokonzera kuti mangwana munhu anogona kutema munonzwa akazhinji kuti umwe anonzi akatengeserwa stendi iri mumawetlands kana kuti stendi yakaiti nzapa pada kuzoitwa park kana pamba tida kuzoitwa shopping center kana chikoro wozonawo kupadzirwa mangwana.
Ndodawo kutarisa kuti kune vanotumwa nemakambani, vanotumwa nemabhengi, vanotumwa nehurumende kuti vabatsire mukutengeswa kwezvinhu izvi kana vachizenge vapinda ivo munyaya dzamuri kutsanangura idzi.
Vanhu vanenge vasingazvioni here kuti vari kuwira mumwena vakatarisa?
Ya, ndopatinenge tichiti corruption inoda zvinhu zvakati wandei. Chekutanga, tine mubombero redu remutemo inonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Tinenge tichida kuona mane masangano akadaro achinyatsopinda achiongorora, asi kuti vaongorore zvinhu zvakadaro vanofanira kuva vachipuhwa information yatinoti mawhistleblower. Saka tinenge tichiti kana pane vari kutumwa kana kuti enda unoita basa rakadai iwo wakuzvitora wakuzvishandisa nemutoo wako usiwo kana kuzvitengesa yavanga vasikafanirwe kuzvitengesa, tinenge tichiti vauri kushanda kana vauri kushanda naye because it takes two to tango vanotaura pachirungu. Corruption inoda vanhu vaviri kana vatatu. Corruption kashoma kuti itwe nemunhu mumwe chete.
Vanhu zvavangaitewo kuti vazvidzivirirewo ndezvipi?
Isusu pachedu vanhu vari kutambira kana kutengeserwa zvinhu zvakadaro ngativei tine njere yekuongorora kuti ari kutitengesera ndiani ane masimba ekutengesera zvinhu tobvoto yaya chinoti ma background anachitaura yaya kuti kana basa rake ngatibofonai mazuva ano tine runhare mbozha ongofona wopozwa kumaofisi kwake kuti ndizvo here zvechokwadi zvekuti baba kana mai ava zvavari kutitengesera izvi vane mvumo yekutengesa vachimirira kambani iyoyo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvekudzivirirwa kweuori vachishanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vakafa nobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti uye vakabata chigaro chemunyori mukuru mubato iri vaShelton Wende vanonzi vadzingwa mudare reparamende mushure mekutsika madziro kuti nyaya yechibvumirano chekupomona kunorasirwa marara izeiwe mudare iri kunyangwe mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vange vachiti inyaya iri kumatare uye hapana chingazeiwe sezvo yatorwa sechirongwa chehurumende. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa nemakanzura ari pasi peMDCT iri pasi pava Douglas Monzora nekambani inonzi George Next BV inonzi inomiririrwa munyika navaDelish Nguwaya. Makanzura edivi reCCC yakaumba komiti yekuti chibvumirano ichi chiongororwe zvekare. Studio 7 yabata amai Chombo kuti tivatumire mibvunzo asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo asi Blessing Zulu weStudio 7 agona kubata vatendai biti.
Inina Honorable Charlton Wende, Sector General webato reCitizens Coalition for Change, tadzingwa muparamendi nhasi na Speaker weParamendi vaJacob Mudinda apo tanga tarambidzwa kuti titaure nenyaya yezvipomona dumpsite iri kukosta City of Harare $22,000. Deputy Minister weLocal Government Marian Chombo atumwa kuti azotaura kuti agreement iri pamusoro pemutemo above board angopedza kutaura pai sverina Speaker amuchaibvunza nyaya iyoyo. So saka tadzingwa tichiti muri kutidzinga nekuti muda kuchengeta umuri wadilishi nguwawa panyaya yechiagreement. Agreement iyi its a build on and operate and transfer yeti mari yakutobhadharwa. Build on and transfer inoreva kuti munoburisa mari yenyu mogadzira chinhu muchisenzesa chinhu chete kwemakore akati kuti murikadza mari yenyu mozochihenda kune varidzivayo. BOT yekuti mubhadhara mari from day one iko zvino tinokutauraiva zvinhu kuti urate marara pakuriwa $40 nhasi tasikirina kuHarare East tasikirina Pacific Shopping Center motikari yatahaya kuti tinobhadhara zvazvazi $40 ichi asi tichingoita basa renyika tichingoita basa rekanzuro.
Ko vamwe ka Honorable Beat vanoti nyaya yanga ichiri kumatare nekudaro zvinoonetsa kuti ivhiwe mudare reparamende.
Kwaina maspika nyaya iri kumatare tikati no chiri kumatare inyaya kasmall communities kekuti makanzura akasaina agreement iyi anga aine koramu here ende anga aine authority. Isusu hatina kudhiskasa izvozvo zviri kuparamendi. Isu tina kudhiskasa zvakawanda zvabuda paagreement. Chekutanga kabhineti ine kodzero here dzekutaura nyaya dzekukanzuro.
Unoti kudii mutemo apa?
Wemubumbiro remutemo redu musection 274 inotaura kuti makanzuru anotongwa nevakasarudzwa kutonga. Regai ndikuverengere section 274. Section 274 inoti the local authorities are managed by council composed of councillors elected by registered voters in the areas concerned and presided over by elected mayors or chairperson. So bumbiro remutemo haitaura kuti kanzuru inotongwa necentral government. Bumbiro remutemo haitaura kuti kanzuro inotongwa naminister of local government. So ndopatakada kudhiskasa tadakudhiskasa kuti ihurumende yekupi inotodhiskasa yoti agreement yakanaka pachikoromorwa mari inoita $22,000 a day.
Vaka afano bata chigaro chemtevedzeri wemtungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vatenda iti vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Vagari vemumaruwa mumatunu akaita seMasvingo vari pamujikandigere vari kuchema chema kuti mari yavari kutambiriswa nehurumende pamwedzi inoperera mumabhazi sezvo mitengo yezvinhu zvese munyika yakakwira asi mihoro yavo isina kukwira izvo zvoita kuti vanonge svosve nomuromo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari pamujikandigere vatiri vachegumbo nekwamunyika kwagutu vaishandira hurumende vanoti nekuda kwekudhura kwemari dzemabhazi vave kuenda kunotora mari kwapera mwedzi yakawanda.
Yekusheni iyaya ndo yetinotomboti imari asi inoperera zvomubhazi kwotinobva isu kure vakomana vacho kuda vanongoonawo nezera redu vongotitorera mari saka hapana kana chinombotobuda. Iyi yamaRTGS ukakotenga shuga yatopera zvino unoshava kuti worarama sei. Vana vanongotamburavo hurumende inoti hatina mari asi dai yangotiwedzerawo.
Vari pamudyandigere vanoti mari yavari kutambira kubva kuhurumende yave shoma shoma sezvo zvinhu zvakakwira uye mari yemunyika iri kushaya simba. Vanoti kunyange hurumende iri kuvapa mari yekunze yekuvabatsira inosvika makumi masere emadhora ekuAmerica mari iyi haisi kukwana nekuti mitengo yakakwira mutarara. Vanowana mudyandigere kubva kubazi rehurumende reNational Social Security Association kana kuti NASA vanoti vari kuwana mari isingapfuuri zviuru gumi zvemari yemunyika iyo inokwana zvingwa gumi chete. Vaimbova mushandi wehurumende vakaita sevadzidzisi mauto nemapurisa vanotambira mari isingasviki zviuru makumi maviri emari yemunyika mwedzi wega wega. Izvi zvatsinirwa naambuya mirirai muchemadondo avo vati vari pamudyandigere vari kunonga svosve nemuromo nekuti mari dzavo hadzichakwani kutenga zvikafu zvakaita seupfu, chingwa, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nesipo. Vamwewo vakaita saamai Janet Mabvumba vanoti mari yemudyandigere yavanopiwa nebazi renasa haina chainokwana.
Iyo inomvuma kare because mari yacho kuti kuti imari because vari kuti it is the equivalent of $60 but imagine kuti I'm getting less than 10,000 for the $60 and so vauti rate yacho vanenge vachiita sei in the end yatinonzi its $60 takuwana something like 20 years haina chainokwana saka zvokuti hazvisi kutombotiitira zvachose sevanhu vemuzyandigeri taifunga kuti muzyandigeri but muzyandimire.
Vamwe vari pamudyandigere vanoti mari dzavanopiwa hadzienderani nemakore avakashanda kunyanya vaiva muhurumende. Sazigaro wesangano revari pamudyandigere reMasvingo Pensioners Association vaOliver Dhuve vakurudzira hurumende kuti vawedzere mari dzavari kutambira pamudyandigere kunyanya kuvabhadhara nemari yekunze.
Mari yedu iri pasi pe10,000 mazuva ano RTGS inotova se8,000 saka iyo kuti munhu ararame nayo kwatarisa zviko mazuva ano chingwa ichinzi 1,000 zvoreva kuti 8 loaves pamwe autopo mwedzi auzoperi uchiri kutenga 8 loaves inenge yatochinja. Zvimwe zvingava nani zvataka tichikumbira kunasa ndezvokuti kuda vakatipa ari maUSD nyangwe achichinja hayo mapurize achichinja but mari inoramba ine simba nokuti iyo yavanoti.
Vadhuve vatizve nasa haisi kubhadhara mari dzavo nemutengo wemari yepamusika wemabhengi unofanira kunge uripo nekudaro mari dzavo dziri kuuya dzakadzikira. Asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemashoko munasa vatendai mutseye kwavati bazi ravo riri kugadzirisa nyaya yekuti vari pamudyandigere vaone mari yakanaka kunyanya nyaya yemutengo wemari yekunze pamusika wemumabhanga.
Zvatakaita senasa takabvumirana bhodhi redu rakabvuma kuti mapension rates edu awe akaretwa against the interbank rate. Minimum pension yenasa is $70. So zvinoitika pese patinenge taakubhadhara musi unenge wakuproseswa mapension vanoyuza interbank rate yesvondo racho iroro iro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo po mavhima kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asiso ndorapura, muzvinafundo mazima, vakaudza musangano wevashandi nevashandirwi pasi rose kumuzinda weInternational Labour Organization, ILO, muguta reGeneva kuSwitzerland uko kwavari pari zvino, kuti hurumende yeZimbabwe iri kugadzisa kuti vashandi nevari pamudyadi gere vave neupenyu hwakanaka kubudikidza nekuvapa mari dzinokwanisa kuvararamisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godson Timba.
Chimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti hondo iri muguta reSeviones Donetsk riri kumabude zuva kwenyika iyi yakakosha zvikuru pakuti ndiani achatora dunhu rakakosha reDonbas. Mauto eUkraine akamanikidzwa kudududza muguta iri nezuro sezvo Russia iri kurwisa zvakasimba. Ukraine yaimbenge yarwisawo Russia zvakasimba mazuva apera ichimbotora chidimbu cheguta iri. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vaSergei Shoigu vanoti mauto avo ave pedyo nekutora dunhu rose reLuhansk. Hurumende yeAmerica yakurudzira hurumende yakafanobata matomu muMali mushure mekupidigura hurumende nechisimba kuti itore matano ekuti iite sarudzo. Mauto akatora masimba aya ange avimbisa kuti sarudzo muna kuita sarudzo muna kukadzi, asi akakundikana zvakapa kuti atemerwe zvirango nesangano reEconomic Community of West African States, ECOWAS. Veruzhinji pamwe nevezvematongero enyika vari kupa maonero akasiyana-siyana pamusoro pegwaro reongororo yemamiriro akaita zvinhu munyika rakabudiswa neAfrobarometer ichishanda pamwe chete neMass Public Opinion Institute. Gwaro iri rinoti zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana kana kuti 72% zvevanhu vakataurwa navo muongororo iyi vari kuti nyika yananga kumawere. Ukuwo zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana 51 zvevanhu vakataurwa navo vari kuti kunyangwe hazvo zvinhu zvakaoma munyika vachine chivimbo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vari panyanga. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana kana kuti 44% zvinotsigira bato riri kutonga reZANU PF, ukuwo zvikamu makumi mana nezviri kubva muzana kana kuti 42% zvichitsigira kuti bato idzva reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa ripiwe matomo ekutungamira nyika. Paongororo iyi masangano maviri aya akataura nevanhu chiuru chimwe nemazana maviri kana kuti 1200. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandimiri weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaUrayai Zembe pamwe nenhengo yeZANU PF uye vakambove mumiririri wePelendaba Pomona muparamende vaJoseph Chuma, vakatanga nekubvunza vaZembe kuti vanoona sei zvakaburitswa negwaro reongororo iri.
Zvino kwazvo izvo zvakajeka nokuti Zimbabwe yava nemakore makumi mana namavirika, saka marwadzo ndo anyanyisa kubva pa 1980 kusvikira patava. Saka muono iwoyo waitwa 72% yavanhu vachigwadziwa nokugunun'una, ndinotarira kuti unongedzo chaiwo.
Vachuma, munoti negwaro iri vari kutaura kuti pane zvikamu 72% zvevanhu zviri kunongedza kuti nyika iri kuenda kumawere?
Nyika yedu inongofanana nenyika dzese dzimwe dziri kuti kutambura kudai mazuva ano aya, akatanga nekukonzerwa kwehondo yakatanga kuRussia nekuUkraine uko. Kana uri munhu anotevera zvemari zvemafinancial reports kana kuti maeconomical situations aripo, muchaziva kuti nyika dzinofanana naBritain naAmerica vaakutosangana nemainflation yavasati vamboona muupenyu hwavo for maybe the past 40 to 50 years, pamusana pemhirizhonga iyi yati yaitika kuRussia neUkraine, zviri kuafecta nyika dzese not yeZimbabwe chete. Saka nesuwo senyika yeZimbabwe tirikuzora zvagwamara chaizvo zvatotiomera chaizvo nekuti uko tinoti tichisangana nezvinhu zviri kuitika all over us the whole world tozosanganawo futi zvakare nekuti isusu ikonomi yedu yanga yagarawo yanga ichitochema hayo pamusana pekuti isusu senyika tanga tisina chinhu chinonzi chiya nevanotaura nezvemari lines of credit saka for sure ikonomi yedu yagara yanga ichitochema hayo and now neizvo zvazoitika zveukraine nekurussia zvabva zvatoita wese kuti tinyatsogomarara chaizvo
Dr. Zembe, tiri kuonawo kuti panguva iyo 72% yevanhu iri kuti zvinhu zvakaoma munyika pane zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana vari kuti vanodawo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga munoti
apo zvinenge zvisati zvichapindirana nemasvomhu okutanga ataonawo nokuti 72% kana ichigunukuna noupenyu hazvigoni kuti 51% yesumbu revakavhunzwa igoti varipo varambe varipo nokuti ndo vanga varipo kwamakore makumi mana namaviri nezanupf saka utongi vanenge vachida kuti huchinje ndozvinoreva svomho rokutanga svomho rechipiri haa kuda pamwe vatya kutaura pfungwa dzavo vamwe
tozwa kuna vachuma honorable chuma munoti
ukaona uchida kutenda 72% yati zvinhu zvakaokoma zvachose kuno munyika wotadza kutenda iyi 51% hamene kuti unoona kuti zvifambe sei asi chinhu chinofanwa kukutsaridzwa panapa ndechokuti ava 72% vati ivo zvinhu zvakaoma vanhu vese kusanganisira even vanhu vezanupf chaivo vanotevera uyezve vanotsigira mutungamiriri wenyika vacomrade Dr. Emmerson Ndambudzo Mnangagwa mutungamiriri wedu tinovakudza futi asi tiri kuti zvinhu zvakaita sei zvakaoma asi zvakaoma kudaro tinoziva kuti ivo vari kuedza nenzira yese kuti zvinhu zviite sei zvisaome vari kuedza kutigadzira zvinhu avo vanhu ivefidhoripesendi vanhu vavhurika maziso vari kuona zvese zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika izvi zvinhu zvati kutaura izvi zvinhu zvinofanana nekugadzirwa kwemigwagwa mainfrastructure development kugadzikwa kwemadhamu uyezve nekugadzikwa kwekuhwake uko zviri 78 kuitira magetsi
Dr. Zembe panguva imwe chete tiri kuona bato rezanupf rine rutsigiro runosvika 44% kana zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana vachipawo bato reccc rekwavachamisa zvikamu makumi mana nezviviri 42% munoti
chandingangotaura ipapo ndechokuti takaita muongororo netsvakiridzo chaiyo yakabuda pa26 march pakaita mabielection ekuparamendi na6 may pakaita mabielection ekukanzuro ose akatarisa kuti vachamisa neccc vari mberi kudarika vamunangagwa nezanupf saka izvo ndizvo zvakabuda pachena izvo
honorable chuma pindai tinzwi
vamukanya vawedza nyaya yakakosha chaizvo yemabiels akaitika aya kana muchifarira zvemanhambers muchaona kuti tikatarisa nhamba dzemamps enyu 19 aya makawana total figure yeabout 127,000 vanhu vakavhotera mamps 19 isusu pamamps yedu yavo vashoma about 7 mps vatakavhoterwa isusu nhamba yedu yakasvika kuti almost 118,000 people of just 7 people icho chiya chifiga icho chiya chofanira kutokuvhundutsai kuti a saka can you now imagine kuti kana mamps edu 7 chete vakawana almost same number yemamps 19 mutori neproblem mutori nedambudziko dzimu ndofanira kunge muchitoderera zvo
avo vanga vari nhengo yezanupf uye vakambove mumiririri wepelanda vapomona muparamende vajoseph chuma vari parunare kubulawayo manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party vaurayai zembe vari muharare muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 muchirongwa chedu chewomen's round table nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu nematambudziko ari kusangana nemadzimai kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 kilohertz pashortwave mazuva ose tasvika kumagumo echirongwa chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc